ungutafura taitafura mberi emarengeno kutonga nekubviswa kwava mugabe pachigaro. Asi panyaya dzekuti nyika inofanira kuva neconstitutional government yakavhotorwa nevanhu hatisati tapo, ende vamunangagwa vanozviziva izvozvo. Ndosaka vaine hosha yokuti dai paitwa maelections nokukurumidza.
Patakaona vamudenda vachitaura muparliament kuti vamugabe vasiya basa, tsamba yavakaverenga netsamba yavakaratidza nyika yakanga isina ruoko rwavamugabe rwekutaridza kuti vabvumirana.
Tingangoti isusu kubviswa kwavamugabe pachigaro hongu kwaiva kumanikidzwa nokuti kwaive nemauto mukati. Asi kumanikidzwa kwavakaita uku hachisi chinhu chitsva kuti chiitwe nemauto munyika yeZimbabwe, nokuti mauto agara kubva makore anokwana 20 apfuura. Ndiwo anga achironga kuti ndiani otonga muZimbabwe, ndiani ohwina muZimbabwe.
Ndobvunza hangu mbvunzo yekupedzisira ndichiti inini, pane here zvingachaitwa zviri pamutemo zvinogona kuona vamugabe vachidzoka zvakare mukutongwa kwenyika yeZimbabwe?
Hazvigoni kuti pave nezvimwe zvingaitwa kuti vadzoke kutonga vamugabe, nokuti opposition yemuZimbabwe civil society vakanga vaita confirm kuti mapindiro ari kuita vamugabe muchigaro haana kujeka, haana free and fairness panguva dzemaelection. Vana African Union nana SADC mukati memaelections vaitendeka kuti pane kusarurama kwaiitika mukati memaelections.